Vakuru vanoti sadza uritamburira hapana angaridya akatambarara. Izvi ndizvo zvinonzi zviri kuitwa nevashandi vakawanda munyika zvekushanda zvisina zororo kuti vawane musuwa wesadza patafura. Asika vamwe ndovanoti sadza rinofamba ndorine muriwo. Zvino mhuri dzakawanda dzinonzi pari zvino dziri kungotemura nekuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu zvizhinji munyika. Zimstati yakazivisa svondo rapera kuti inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwepamwedzi mumwedzi wapera wakubvumbi kwakasvika pazvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 15.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana 6.3% mumwedzi wakurume. Inflation yepagore mumwedzi wakubvumbi inonzi yakakwirawo zvakanyanya kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine zviga zvina kubva muzana kana kuti 96.4% ichibva pazvikamu makumi manomwe nezviviri zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 72.7% mumwedzi wakurume. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu vanoti veruzhinji munyika vave kunzwa kurwadza kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvekuti vari kutadza kuzvinzwisisa kuti ichokwadi here chiri kuitika.
Endo vanhu munyika vari kuzvinzwa kurwadza kwatiri kuita kuti mitengo makwirira aita yava kutema zvisingaiti, mari haisi kukwana. Saka vanhu havasi kubhiriva chokwadi kuti inflation figa yezimbabwe ndeyechokwadi here. Ini tichitaura mavhiki kumashuroko ndofunga tikuziva kuti takati patisvika muna June inflation inonge yapfuura 100%.
Mukuru wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti inflation yemunyika iri kuwedzerwa kumhanya nehondo iri pakati peRussia neUkraine sezvo Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda ichitengawo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kubva kunyika mbiri idzi. Vamutasho vanoti zvimwe zvakanyanya kukwira mutengo mafuta ekubikisa pamwe neupfu.
Kumhanya kuri kuita exchange rate yepamusika mutema iyo inonzi parallel market exchange rate. Ayo ndo atingati ndo madingindira uyewo kubidikidza nekushomeka kana kunetsekana kwokufamba kwezvinhu pasirose kwakonzerwa nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine. Sekuziva kwamungaita gorosi rakawanda nemafuta ecrude oil akati wandei anga achifamba kubva kunyika mbiri idzi. Saka naizvozvo tiri kuona kuti zvabatawo kuterama kwemitengo pasirose kunyanyanyanya takanangana nenyika dziri kuAfrica, Zimbabwe nedzimwe dzakapoteredza.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu kunogona kukonzerwawo zvakare nekuwanda kwemari inenge ichitenderera munyika asi zvigadzirwa zviri zvishoma.
Mafectors kana kuti zvinhu zvinoita kuti mitengo yezvinhu inenge ichikwira zvazvo zvinotozivikanwa zvinhu zvakaita sekukwira kwemoney supply munyika. Money supply yakakwira, production itsukwira zvinoenderana. Zvinoita kuti muwe neexcess demand in economy zvoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Maexchange rate developments anoafectawo mitengo yezvinhu.
Saka dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri ringagadziriswa sei? Vachitambara vanoti panofanirwa kuonekwa kuti mitengo yezvinhu munyika yagadzikana yarega kuramba ichingokwira sezvairi kuita iye zvino.
Zvinofanira kunge zvichigadziriswa kuona kuti munyika mawane yatinoti macroeconomic stability yekuti zvinhu hazvi kuramba zvichingokwira semakwirira azviri kuita. Nekuti kukwira kwezvinhu kunoderedza simba remari, zvoreva kuti vanhu vanenge vaakuda mari yakawanda kuti vange vachitenga zvinhu zvavange vachimbotenga nemari shoma. Saka hatingi dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko retinoti muecronomics chronic high inflation.
Vamutashu vanotiwo vari mushishi kutaudzana nehurumende kuti pawanikwe nzira dzekudzikamisa nadzo mitengo yezvinhu.
Saka naizvozvo tiri mushishi kubata pamwe chete nehurumende kuti titeramise mitengo kusanganisira nekutsvaga mhindu dzekuti zvinogadziriswa chikafu uye nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinge zvichiwanikwa muno muZimbabwe.
Zimstati inoti mhindu dzakawanda dzekurarama dziri kuramba dziri pasi pane zvinotarisirwa nekuda kwekuderera kwegohwo remwaka uno, mitengo yezvipfuwo iri pasi uyewo kunonoka kwekubvunura kubva mudenda reCOVID-19 kwebinda ukore kuyambuka miganu yenyika kwevanotenga nekutengesa zvakasiyana siyana zvinoraramisa mhuri. Kunze kwekunge zvinhu zvakwanisa kugadzikana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi dzezveupfumidzi pamwe nevemabhizimusi, chirevo chekuti chaitemura chave kuseva chicharamba chiri chiroto kumhuri dzakawanda, uye vashandi vacharamba vachitamburira sadza sezvo risingadyiwi neakatambarara.